Lemon again and again. Diddy boy, you got. Wemanguma, Nayami, your phantom level. The rascal is easy. Mutansunga officer. And in a moon, wanda pira officer. Tuvarese and the chingo shanda officer. Did you fire bazi? Tuvarese officer. And the city town, the SA. Copacabana and the city town, the SA. Copacabana and the city town, the SA. Copacabana and the city town, the SA. Town, the SA and the city town, the SA. Copacabana and the city town, the SA. Copacabana and the city town, the SA. Copacabana and the city town, the SA. Town, the SA. Kuremera. Kunoda zvakinya, hakudi uri sopa, kunoda warova nginya, ndabva kuteni, zvinhu zvakatinya, maing'ana vari kuda mari yechingwa, ndakaitira pasi, handi ibenzi, ndikati mahaya ndiri kutsvaga masenzi, ndini here ndisingade kufamba nebenzi, kupera kwemwedzi lendiro diva nedareni, saka ndichiti taundi yese, Copacabana ndichiti taundi yese, Copacabana ndichiti taundi yese, Copacabana ndichiti taundi yese, taundi yese ndichiti taundi yese. Copacabana and the city town, the SA. Copacabana and the city town, the SA. Copacabana and the city town, the SA. Town, the SA. Pachas man in the Nutanga and the Dosa. Muresimuno diwa donza. Tisiva tunu. Quako, Benu in Duca. A good and better hati more gets up. Now one and them. Manu was the Ariku Toga, Mariku Batasa and Dakatakan Riku Funga, Mari. Pasiani Kanga Nekutenda, Mari. Kupinda nekubuda chedu kutora amari ndi chiti town DS Mutansunga officer Andina munu wanda pira officer Suvarese ndi chingo shanda officer Ndichi fire bazi Suvarese officer ndi chiti town DS Copacabana ndi chiti town DS Copacabana ndi chiti town DS Copacabana ndi chiti town DS Town DS ndi chiti town DS Copacabana ndi chiti town DS Copacabana ndi chiti town DS Copacabana ndi chiti town DS Town DS Kurembera Kunoda zvakinya Hakudi uri sopa Kunoda warova nginya Ndabva kuteni Zvinhu zvakatinya Maing'ana vari kuda mari yechingwa Ndakaitira pasi Hanzi ibenzi Ndikati mahaya ndiri kutsvaga masenzi Ndini here ndisingade kufamba nebenzi Kupera kwemwedzi lendiro diva nedareni Saka ndichiti town DS Copacabana ndichiti town DS Copacabana ndichiti town DS Copacabana ndi chiti town DS Town DS ndi chiti town DS Copacabana ndi chiti town DS Copacabana ndi chiti town DS Copacabana ndi chiti town DS Town DS kwa chesimani ndinotanga ndanodoza